MDC zviri pachena kuti iguru rapinda nyoka ende zviri kuoneka nekutiza kuri kuita vaizviti vakuru vacho vanga vambofurirwa kuti vaende kuMDC vakudzoka kuZANU PF. Vari kunyatsoona kuti ZANU PF ndo bato rine gwara and ibato rine zvido zvevanhu pamwoyo, uyezve President Mnangagwa vari kuratidza kuti nyika ino vision yavakaipa vanoiachiva, nekuti ikonomi iri stable zviri kuoneka nevanga vari kuMDC vaifunga kuti vachadira jecha mumpunga kana muhupfu. Vari kuona kuti zvashaya basa zvokudira jecha, nekudaro vari kuona kuti no, vamunangagwa utungamiri hwavo hune gwara, hune empowerment yevanhu. Iro ivhiri ndo rakazoenda kuti MDC imhanye kunze kunodaidzira masanctions. ZANU PF zvinooneka kuti iparty yakamirira vanhu, nekuti ukatarisa vari kumhanya mhanya kuti mavaccinations apinde muZimbabwe.
Kandai renyu vahlachwai.
Ndinoona kuti tiri kurarama munyika yakasiyana neyanorarama vana Mponda nevamwe vavo veZANU PF. Chatiri kuona kuparadzwa kwedignity kana ukoshi hwevanhu. Mukatarisa matamburire aakuita vanhu izvezvi, vadzidzisi, vashandi vehurumende, unoziva President Tsvangirai pavakaita Prime Minister paya, vakangotaura izwi kuti dzokai kubasa tichamupa $100 each kutanga, mari ikawedzerwa kusvika kuma $500+ paticha ega ega nemamwe vashandi vehudzi hurumende. Vanhu vakanakirwa, vana chamisa vari maministers. ZANU PF iri kushandisa masuru yayo kana masimba ayo kuita corruption, kutora zviro zvenyika, mari dzenyika, vachigovana vachiita zvakadai. Ndofunga munoziva nyaya dzakawanda dziri kubuda kwana Zinara, kurobiwa mari kumapazi mazhinji ehurumende, kusanganisira mari iyo yecovid yavarikudada nayo iri kubuwa zvisingaiti. Zvese zviri kutaurwa zvokuzanzi vanhu vari kubva kuMDC, vese vari kubva vaya vanonga vato vasina gwara remusangano, ende vazhinji vacho havasi kubva kuMDC. Vanhu vakatobva kuMDC kare vadzinga vana vabiti mupalamendi, nekuti vana vabiti netimu yese vanga vachiongorora huri hunotyisa huri kuitika kwana Zinara, huri kuitika mapazi mazhinji ehurumende.
Todzoka kwamuri vamuponda.
Chinoshamisa ndechekuti MDC inozviti bato rakazvimiririra. Vanozviti vane demokrasi, vanozviti vanotevedzera mutemo zvisingaiti. Ibato remagweta, vanhu vanofanira kuchinzwisisa mutemo. Asi mutemo wacho zvavanotwa navakomana yavo ndotosha kuti zviri kumbofambiswa sei. Kana vadzingana ikoko, izvozvo vabiti vadzingwa pachena namai Matibenga, vanoblema ZANU PF kuti ZANU PF yakonzeresa zvakati, yakonzeresa zvakati. Asi zvichibva zvekuti vanhu vemDC pavanenge vachiita Congress avo nemaconference avo havatevedzeri mitemo yavo, vozopedzisira vaendesana kumatare. Kana election yazouya vozoti pabirirwa tarigwa, yet in the meantime they are not working for the people. Zvakafanira mukatarisa ana City of Harare, macities akawanda uye MDC has got leadership, vakune macouncillors nemamayors. Maroads akazara maportholes, hakuna mvura, masuweji akatekeshera, marara asi kukolektwa. Do something so that people can see kuti munoziva zvamuruta, but you have failed. And now you are also fighting amongst yourselves. Musinga organize a party yenyu. Party yazosvika kuelection ka, Zimbabwe almost is going to be a one party state because pane pasina opposition to talk about.
Petai gakava redu vahlachwayo atingaswerere kuvhiya katiyo.
Varuda kuita zve one party state, varuda kuenda kuma elections pasina President Chamisa, pasina MDC Alliance, nenyaya kuti vanoziva makwapaidzirwa vakaita pa election apfuura na vachamisa. Vakatanga nenyaya kusunga vanhu, kusunga vanhu vachityisidzira vanhu, vachivharira vanhu, vachabudakta vanhu. Mabasa ari kunetsa kushanda kuma councils nenyaya kuti hakusina vamiririri apa vari kutsva kuita by election, kuti vanoziva kuti kubaya election havanongi, hapana chinobuda. Tikatarisa nyaya yekumakanzuru, vari kushanda zvakaipisisa kuti makanzuru asashanda. Vakatanga vachinyima makanzuru mari chaizvo chaizvo dzekuti vatenge machemicals, mari munoziva kuti foreign currency inobva kureserve bank of Zimbabwe. Izvezvi vari kukolekita mari yeZinara, asi mari iri kutorwa neZinara, munonzwa kuti Zinara kwaita corruption. Vadii kumakanzuru zvakusi kuenda mari.